timu nazo anikachwana basa kwa Supreme Court judge anenga a kwendo na president ndana masimba eko appointa anyone kuti aite judge mu Supreme Court. So kana vamo appointa kudaru anova aenda pachikambi chechitu choku confirmwa ne senate pati kuti azopinda mu senate imoko for confirmation anenga atoitwa anonzi ma investigations kuonekwa kuti anokodzera here kuva ari judge we Supreme Court.
Tinoona kuti va Biden vakadoma judge Ketanji Brown Jackson vanova mudzimai wechitema kuti ave mumwe wema judge ve Supreme Court. Munoona vachibudirira here zvamataura izvi?
Ndinoona se vanobudirira because ivo va judge Jackson vari very competent pane the confirmation proceedings aitwa so far. Vari kutaura zvinoda kuva izvo zvinonzwika zvichitaurwa na judge and vari kupindirawo mubvunzo iri kubvunzwawo nema senators to the fullest. So ndingati semaonero angu ne process yacho yaitwa so far ndinoona senge vanobudirira vachipuwa chigaro icho kuva Supreme Court judge.
Tinoona zvakare kuti bato remadhemocrats rakatarisana nemaelections ema midterm elections. Munoona sekunge judge ava va Brown Jackson vanokwanisa here kunge vazogadzwa pachaitwa masarudzo idzodzi kana kuti ndo zvimwe zvingadai zvakatariswa nava Biden here pavakadoma?
Ndinoona sekudaro because pa confirmation kuti izopera vachigara kuva Supreme Court hapana yatingati pachirungu set time frame. Process inogona kutora mamadzi akati po, inogona kutora nguva pfupi pfupi. But tichitarisa nezvakamboitika musure pakanominatwa judge yekusupreme court anonzi Emily Cody Brand vakangotora mazuva 27 chete kuti vakonfirma. Saka ndiona sekuti kuda vaBiden vachitarisanawo nemaelections a vari kutarisanawo kuti kuda judge Ketanji Brown Jackson vangapindawo musupreme court pachinguva chipfupi pfupi ichochi.
Pane zvingadzidzwe here neZimbabwe pane zvatiri kuona zviri kuitika imomuno?
Pakudoma kwemajaji apa chatinyanya kuona chingatodzidzwa neZimbabwe inyaya yetransparency yatingati ujekerere wemainterviews emajaji. Toze hedu kuti Zimbabwe Judicial Service Commission yanga ichizviita izvozvo zvokudoma vanhu vachivaisawo kuti vauye vachitaurawo vachiiswa mubvunzo nevanhu vemuparamendi.